Somunhu ari muSouth Africa uchingopota uchingotarisawo zvinoita vamwe, maonero angu ndoona sekuti sanzwa zviri kuitwa zvakanaka. Ndandichiti dzimwe nguva ndombofamba marodhi, dzimwe nguva ndokoteerawo zviri paTV, asi ndonyanya kutaura zvataonawo paTV. Ndaona vakuru vevapato vanopikisa vakaita seveEFF vaJulius Malema vatogara vatotaura kuti ha inini hangu sarudzo idzi ndagara ndichadzigamushira. Pane zvakati wandewande zvakazvidza kuti ndii zvagadziriswa hazvo, asi patanga tichikambena hapana kana munhu wakambotidzivisa kukambena. Saka takaona vanhu, zvinoreva kuti zvinenge zvabuda musarudzo ndozvinenge zvataurwa neMaSouth Africans. Ndaterera futi ndikanzwa veDA vaJulius Tenezeni vanga vachitaurawo saizvozvo kuti maonero avo sarudzo zvaitwa pajekerere uyezve vachagamushira zvinenge zvabuda. Kana uchitarisa futi vanhu vanenge vari pamapolling stations, ndiri kuona kuti pane pamwe panenge pane queue yevakuru vaivabvazera vozoita futi nevechidiki.
Tichienzanisawo mafambiro ari kuita sarudzo idzodzi nekusvika munguva yekutsvaga rutsigiro, tichienzanisa neZimbabwe, zvii zvamungataura?
Ii, tinenge takatiita sekuti hatisi muAfrica tose. Zvomuno muSouth Africa vanenge vanonge vatokura kudarika vemuZimbabwe panyaya dzedemokrasi. Asi isusu takaita independent muna 1980, ivo vakaita independent years later muna 1994. Asi vanokoshesa kuti zvido zvevanhu zvibude, kwete zviya zvedzeki zvokuti vanhu vanoita sekuti kuri kurwiwa. Kana vanhu vachingoti kumabalance paper akaprintwa kupi, mangani, zvinoita sekuti kurwiwa. Asi kunoku vanojekesera, zvinoita kuti chero vanhu vadyiwa zvavo, vanozwa kuti ndadyiwa asi handina kudyiwa nokuti ndabirwa, asi ndadyiwa nokuti kuda meseji yangu haina kusvika zvakanaka kuvanhu vanofanira kunge vachidii, vachivhota. Chero iyo ruling party kana ikasabudirira, inenge itoziva kuti zveshuwa takona kubudirira nokuti pane zvatakakanganisa.
Tiri kunzwawo vanoongorora sarudzo vari kuti ANC inogona kukundikana kuwana mavhota anoita kuti iumbe hurumende iri yoga, zvinozoimanikidza kuumba hurumende nemamwe mapato. Zvinosiya papi ukama weSouth Africa neZimbabwe zvakaitika izvi?
Ini ndinoona sekuti chakakosha ndechekuti zvido zvevana veSouth Africa zvabuda zvakanaka. Kana zvikabuda zvido zvevana veSouth Africa vachiti vaakuda kuti ANC iite mucoalition government kana kuti isava majority party, ndizvozvo. Asi kana zvikadaro zvazvo, izvozvo zvinobva zvachinja shoma shoma mamiriro achadzita shamwari. Nokuti kana wagara uri wega unoita shamwari dzako dzakatarisana zana PF nedzimwe, asi kana wakuzotongawo nevamwe dzimwe nguva ushamwari hunosiyana siyana. Saka yes, kana pakada coalition South Africa it might have to have a change of foreign policy in one way or another.
Ko, zvisvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinenge zvichizosarawo papi?
Maonero angu, pamapati makuru akaita seANC, akaita seEFF, akaita seDA, vanga vasina mashoko akanyanya kusimba okuti maforeigners ngavabude. Saka zvinoita zvokuti kana mapati wo matatu avo akabuda zvakanaka, zvizvarwa zveZimbabwe zvinogona kumbowana umwe mukana. Asi chakazonyanya kuzokoshesesa maonero angu ndechekuti iko zvinezvi zveupfumi hweSouth Africa zviri kuomera munhu wese. Zviri kunyanya kuita kuti ANC iite sekuti yakuda kubuda mupawa. Chakanyanya kukoshera vanhu inyaya dzemabasa, chakanyanya kukoshera vanhu inyaya yeupfumi hwenyika. Saka zvinoreva kuti kana vaakuzochinja mitemo kuti vaita sei kuti zvizvarwa zvemuSouth Africa zviwane mabasa, zvinoita sekuti pachata sekuti pachata makakatanwa wakati wandei kumberi ikokoko, nokuti vanenge vaakudawo kuti vanavo veSouth Africa vawane mabasa. Saka dei zvaibvira, Zimbabwe yaigona kushandisa mukana uyoyu kuti tigadzirisewo kumba sekuti vanhu vakwanise kudzokera. Handii maelections akapera muna 2023. Saka zvakafanwa kuti Zimbabwe yachikwanisa kushandisa mukana ruling party mukana wawana iyoyu zvokugadzirisa sekuti havakurambi vachingorelya neimwe nyika kuti zvinhu zvemuZimbabwe zvirarame.